vachitaurira vakauya kuzongora sarudzove munonere kunze gadziro yesarudzo sachigaro vezek justice priscilla chigumba vati mutemo haubvumidze kuongororwa kwepostal voting nekudaro hapana ari kuzobvumidzwa kuongorora sarudzo idzi
mapolitical agenda haasupervise postal vote postal vote iri pakati pemunhu nebalot pepa rake neenvelope yaanodzosa kuzeki saka hapana panopinda political agent kana political party kana ani zvese zvinoitwa zvodzoswa kwatiri sezeki ndi tinozoverenga toendesa kumapolitician
vati section 75 yeelectoral act haibvumidze kuongororwa kwesarudzo idzi nekudaro sekuudzwa kwavakaitwa nevakuru vakuru vemapurisa zvinhu zvinenge zvakaitwa pachitevedzwa mutemo kukamba yemapurisa yeross camp kubulawayo
postal ballot mabalot pepa tinoendesa kumapurisa through macommanding officer avo vanofanira kuvhota pasina anenge achivaona woisa ballot pepa ravo ravaisa x mumaenvelope anokudzoka kwatiri sezeki anonzi mapostal ballot isu taonzwa mukuru wemapurisa anoona nezvesarudzo vanonzi senior assistant commissioner makodza vachiramba zvachose kuti pane akambunyikidzwa kana kumanikidzwa kuisa x wake pane mumwe munhu saka isu tinozvitora sekuti mapurisa havangamboita saizvozvo isu tinozvitora sekuti kuvhota kwakaitwa kubulawayo zvakaitwa mutemo wezimbabwe uchiseenzeswa uyezve uchiteedzera
mukuru wemapurisa anoona nezvesarudzo senior assistant commissioner erasmus makodza vaudzawo musangano wanhasi kuti zvizhinji zviri kutaurwa pamusoro pezviri kuitika manyepo uye zviri kuitwa nevanhu vari kuda kuvhiringa sarudzo vati vese vari kufambisa mashoko emanyepo pamadandemutande vacharangwa pasi pemutemo wenyika asi masangano anoshanda akazvimirira makumi mana nerimwe achishanda pasi pesangano reelection situation room esr audza studio 7 kuti ari kushushikana zvikuru nekusajeka kwemafambisirwo esarudzo dzepostal voting vakafanobata chinzvimbo chemukuru wezesni inove nhengo yeesr mai ellen dingani vaudza studio 7 kuti vari kushushikana nechichemo chiri kubva kuross camp kuti mapurisa anonzi aivhota achionekwa nevakuru vavo vanotiwo zek inofanira kujekesa zvinhu kuti vanhu vagutsikane nemafambisirwo esarudzo
information yatakareceivha yokuti pane vakaona pazvaiitwa kubulawayo paross camp police camp mapurisa vaivhota vacho vaivhota pamberi pevakuru vavo izvo zvatakaona kuti zviri kucompromise yatinoti iyo secret of the vote and freedom of choice kuti munhu anofanira kuvhotera paanoda asingambunyikidzwi asingavhundusirwe saka ndiyo nyaya hura tanga tauya pano kuti taure nezvayo kuti aiwa tinoda kuti zvive zviri jekerere vanhu vakwanise kuziva kuti zvinofamba sei
gweta rezimbabwe lawyers for human rights inove nhengo yeesr valizwe jamela vaudza studio 7 kuti zvakaitika kubulawayo zvekuti zeki inobuda ichitaura zvayo mapurisa achitaura zvavo pamusoro pepostal voting zvinoita kuti veruzhinji vafungire kuti sarudzo dzave kutobirwa
saka zvinhu zvakadaro ndo zvinoita kuti munhu anenge akangozvimirirawo akango semunhu ari kuobserva kana kuti munhu ari kumonita maprocesses anotadza kunzwisisa kuti kochii chiri kumboitika kozeki ndiyo iri kurana prosesi iyi here kana kuti ndevamwana vari kuirana kana vasingatombozivi kuti kwakuchivhotewa kubulawayo kwacho iwo mapurisa achiti tatovhota saka mapurisa acho akapuwa ballot pepa yacho nani kana zeki isingatombozivi kuti kubulawayo kwakuchivhotewa zvinhu zvakatongodero ndo zvinogona kungo zvandinoti zvandoona kuti zvinhu zvidiki diki zvinogona kungokonzeresa kuti vanhu vafungidzire kuti maybe pane zvimwe zvinhu zvisiri kunyatsokuitika zvakavanzikana zvisiri kunyatsobudiswa pachena
vati mutemo unotaura kuti munhu anofanirwa kuvhota pakavanzika asi chichemo chiri kubva kubulawayo ndechekuti vanhu vaivhota vakatariswa nevakuru vavo pakatanga kubuda mashoko ekuti kune mapurisa ari kuvhota kubulawayo nezuro vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo kuzek vautoile slaigwana vakaudza bepanhau reherald kuti chakange chisiri chokwadi kuti mapurisa ari kuvhota ukuwo mutauri wemapurisa amai charity charamba vachiti ichokwadi kuti mapurisa aivhota asi herald yakazobvisa nyaya yayo padandemutande ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja